This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 14, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare redzimhosva repamusorosoro rinoti paramende yakaita basa rayo nemazvo payakadzinga nhengo dzeMDC Renewal Team 21.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muDurban kuSouth Africa zvogara zvakabatiraura maoko zvitevera mhirizhonga iri kuramba ichienderera mberi munyika iyi.
Vakaberekwa nyika yawana kuzvitonga kuzere vanoti hapana chekupemberera kuzvitonga kana vasina mabasa pamwe nekusachengetedzwa kwekodzero dzavo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusorosoro rinoti kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Renewal Team muparamende nemutauriri wedare iri vaJacob Mudenda kwaive pamutemo. VaMudenda vakadzinga muparamende nhengo 11, ukuwo dare reSenate rikadzingawo nhengo 4 zvichitevera chikumbiro chakaitwa neMDCT. Asi MDC Renewal Team yakaenda kumatare ichipikisa mutongo wavaMudenda. Richipa mutongo waro nhasi panyaya yakakwidzwa nenhengo dzeMDC Renewal Team, dare reConstitutional Court rati raona pasina chakakanganiswa neparamende payakadzinga nhengo idzi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakatozivisa kare kuti sarudzo dzekutsiva nhengo idzi dzinofanirwa kuitwa musi wa10/10 gore rino. Mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vanoti havana zvavo kushamisika nemutongo uyu sezvo vagara vachiziva kuti MDCT yakagovera zvigaro izvi kubato reZANU-PF.
Sezvatata takatarisira kudare reZANU vagamuchira donation yeMDC yekuvapa masit vakabva vati ivo vanhu vakadzingwa muparlamendi vadzingwa ngabitwe maelection.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nedare pamutongo iwoyu?
Dare haina kupa zvikonzero, yati zvikonzero zvichatevera. Yanga ichingori nechipatapata chekuti maelections ange achiitwa. Hatina kunzwa kuti sei vaita decision iyoyo nokuti ivo hakana chavataura. Asi maonere achaita vanenge ivo vari kuda kuti masitawa paitwe maelections, paitwa maelections anenge ahwina ahwina. Ndo zvatakambotaura izvozvi izvi kuti kana vanhu mukadhoneta masisti kuZANU-PF inomagamuchira. Tanga tichinda kumatare tese tinozviziva muhistori netare, ndo dare rainyima vamwe vanga varipo vana Solomon Madzorebeu nekuti vabude vakapedza 3 years vari mujere nemhosva yavasina kupara.
Matambira sei mutongo uyu sebato?
Tautambira tichitaura kuti ndo zvinoitika kana vanhu vakange vachifamba vachiwirirana neZANU. Vamuonzora vakaita affidavit navaJacob Mudenda vanova ivo veZANU-PF vari kudzvinyirira nyika yeZimbabwe. Ukafamba nemudzvanyiriri anongoita izvozvo zvekumudzvanyirira.
Mune matanho amuchatora here panyaya kana kuti muchati nhengo dzenyu dzikwikwidze dzakazvimirira?
Apa hatichina matanho, hatichatora panyaya iyi. Constitutional Court ndo danho rari rekupedzisira. Hakuna imwe koti zve yaungakwanisa kuenda. Asi chiripo ripo ndechekuti isusu sepolitical party, sevanhu vari mupolitiki, taramba takamira pachinhano chekuti ZANU haina kunakira nyika yeZimbabwe. Tichange tichidzokera kunotaura nevanhu veZimbabwe toti toita zvipi, nekuti izvi zvekuramba tichiinda kumatare edzimhosva anotongwa naivo vanhu ava zvinogona zvisina zvazvinotibetsera.
Avanga vari mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muDurban kuSouth Africa zvinoti mhirizhonga ichiri kuenderera mberi mune dzimwe nzvimbo dzinogara veruzhinji. Mhirizhonga iyi inonzi iri kukonzerwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kuti vekune dzimwe nyika vari kutora mabasa azvo. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zviri kuitika muSouth Africa uye ari kurudzira utungamiri wenyika iyi kuti humise mhirizhonga iyi. Marvelous Mhlanganya uyo Studio 7 ataura navasimba Mandaza avo vari muDurban kuti tinzwe zviri kuitika.
Kudedeni pari zvino kwakaberekera ngwina nekuti misha inogara veruzhinji haisi kusvikika especially kune maforeiners zvakaita sesu. Plus iye zvino zvindisamonzwa maripoti ekuti mutaunhu muizi kutaura kunoku mashops emustreet inonzi West inova ndo main street yakafana nefirst street kana kuri kuZimbabwe. Mashops ese kutaura kuno avharwa nekuti malocals vabatana about 200 vakaenda kumashops ikoko vatanga kuataka mashops ari owned nema foreign nationals especially my Ethiopians and my Somalians. Vane mashops avo anotengesa mablankets nezvimwe zvakadaro daro ndovanga vakwatakwa nema locals. Saka maforeiners vaivazotira kuda kudzoserawo zvine pavatanga kuita the red confirm person kupazouya mapurisa. But situation iri muDurban kutaura kunoku haina kumira musi.
Pane yambiro yamuri kupiwa here nehurumende yeSouth Africa kana kuti pane protection yamunopiwa here imi sevagari vasiri veimomo vanobva kuZimbabwe?
Protection jaya hapana. Isusu tisengi tako tongo pana no ya mbiro. Chingo usegile toma message. Kana information tanzo kwa information kwa kati kwa tika shakati. Tupayo na ma messages pa WhatsApp kilo tisi. Sambe takache njera plus. Pane njumbe inonzi cloud. Ino gara wa zinzi futi. Iri kutu zineku CV. Inonzi cloud area. Manu gara tete rwane ziwa. Iyo yo futi ni maforena zwa kawanda futi. Maskatana ya futi mashops hafaro. Futu kutu kuna kumashops yese business hapasi sina. Panga wakata kita mashops hari foreign owned. Pane ma Pakistan haripo. Pane ma Ethiopians haripo. Plus pane ma flates haripano gara ma foreign nation house. Mungu watu takiro saka chanze kato chaya futi kukleo digo kutara kunoku.
Pavanenge vachiuya vanava vamuri kuti vagari veimomo muSouth Africa vachishungurudza vagari vasiri veimomo muSouth Africa vanenge vachiti chii? Vari kuti ivo nhuna dzavo ndedzei?
Vari kungotaurawo maproblems avanosanganawo nawo nekuti makatarisa maitikiro azviri kuita ndekuti zviri kunyanya kuafekta misha inogara veruzhinji. Malocals vanozobremawo isusu maforeiners kuti tovatorera mabasa plus vamwe vavo vanenge vachiti mukutora vakadzi vedu asi mareasons avo haasi jeni nekuti ivo havadi kuseenza.
Saka imi apa muchaita sei? Mune pfungwa here dzekudzokera kumusha?
Zvakaoma kunonzi kutsva dumbu nemusana nekuti kumusha kwacho hakuna kumira mushe sezvamunoziva.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muDurban vasimba Mandaza vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari parunare muDurban makare.
Gurukota runona nezvemari vaPatrick Chinamasa nezuro vakazivisa kuti hurumende haisi kuzobhadhara vashandi vaemari dzebhonasi kwemakore maviri anotevera. VaChinamasa vanoti hurumende yaremerwa nezvinhu uye haichakwanisi kuti irambe ichimanikidza makambani kuti abhadharewo mari dzemitero sezvo iwo makambani aya ari kutatarikawo. VaChinamasa vanoti mugore ra2014 hurumende yakabhadhara mabhonasi nemari inosvika 192 emamiriyoni emadhora.
Asi mapato anopikisa hurumende akaita seMDCT, National Constitutional Assembly, pamwe nemasangano akaita seRural Teachers Union of Zimbabwe ari kushora zvikuru danho rehurumende iri achiti kuita izvi kuomesera mushandi. Hurumende iri kumbotiwo iri kuda kugumura vamwe vashandi pavashandi vayo vanonzi vanosvika 500 ezviuru. Mukuzeya nyaya yemabhonasi iyi tabata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe uye mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari. Tatanga nekubvunza vaMufukari kuti vanoona sei danho ravaChinamasa.
VaChinamasa vazoonawo zvatagara tichiona isu veprivate sector kwemakore matatu apfuura. Zvemabhonasi isu vamwe takatozvikanganwa. Iko zvino chataa kutotambura nacho kubhadhara mwedzi nemwedzi, salari yemwedzi nemwedzi chaiyo chaiyo. Kutaura kwandiri kuita nemi panapa, pane makambani mazhinji vasati vabhadhara masalaries amachi. Ndokuoma kwakaita zvinhu muprivate sector.
Dr. Joe?
Vachinamasa vanenge vaita mateya. Isu tinoona hurumende ichiti haina mari asi ine mari. Because hurumende isina mari haingavi namaparlamentari namaseneta akawanda zvakadaro. Hurumende isina mari haingavi zvekare namaministri akawanda sekueducation kwaunoona kune sports, kune ministry yeprimary and secondary, higher and tertiary education nepsychomotor. Zvatinoona sokuti zvingangova ministry imwe chete toseva mari. Vachinamasa zvekare vanoziva kuti tina madiamonds akawanda. Vanogara vachitaura maminerals akawanda. Vanotaura zvekare kuti hakuna kune 90% people who are employed. Saka hationi sokuti vachinamasa vangashota fiscal space munyika yavanoti ne 90% employment rate and only 10% masitifisa kabulisa manje manje anova iyo hurumende kwainenge ichiita. Saka kwatiri vachinamasa vatema vashandi vehurumende nedemo mumusoro.
Vamufukari, tichitarisa iyo nyaya yekubvisa mabhonasi kuvashandi vangava vemuhurumende kana kuti vari mumakambani umo, amuonewo here zvichizokanganisa nyaya yeupfumi? Nekuti vashandika tiri kuona kuti kana pari zvino varototadza kutenga zvinhu zvakazara muzvitoro.
Ichocho ichokwadi chaizvo. Kubviswa kwemabhonasi kuchatokanganisa industry, nokuti mari yemabhonasi iyoyi ndo yanga ichitobatsirisa maindustry mazhinji chaizvo chaizvo kuti vakwanise kurarama kuzosvika kune rimwe gore next year yacho iyoyeyo mazona. Gore rino zvichanetsa. Asi sokutaura kwatatichiita, ini pano ndiri kutaura ndakamiririra maemployers. Saemployer unenge wasvikirwa nenhano rokuti zvino handisina mari yokubhadhara vashandi vangu, ndoita sei? The only thing chaunokwanisa kuita kuenda kunokwereta kubhanki. Kana wanokwereta kubhanki, vakuida beki inenge yava neinterest. Zvino iwe semunhu asiri kukwanisa kubhadhara iyo yacho iri kudiwa iko zvino, koimwe yokuzobhadhara interest unoiwana kupi? Kana ndachitarisa kuhurumende iko zvino, ndinoona kuti hurumende inongowana mari yayo kubva kuvanhu nemaindustry. Saka apa ndandiri kutotarisa kuti kana vachinamasa vakasabhadhara mabhonas, then vachakwereta mari yokubhadhara mabhonas. And kana vakwereta mari iyoyo, vachazenge vakuida yakawanda. And kwavanongogona kuiwana mari yacho kumaindustry zvakare. Saka vanenge vakudzoka zvakare kuindustry vachiti tinoda mataxes kana malevies, taurai kuti moda kuchidaidza kuti chii. And ivo vazonyatsochizviona manje vachinamasa kuti apa ndakuramba ndichingorova dhongi rakazvigwadamira kudhara dhara.
Dr. Zho, munoti kudii nezviri kutaurwa navamufukari vari kutiwo makambani muzvagara zvichiitika vagara vasasape vashandi bonus nekuti mari yacho hakuna, hurumende iri kutiwo iri kukundikana?
Panga pachida nhaurirano. Dai vataurawo navashandi vehurumende vakati taona kuti kumari takanganisikawo vashandi vehurumende, regai tikupeiwo palendi muvake dzimba dzokugara muvake napapa. Saka isiri kutarisa mushandi wehurumende asina pokugara anoloja chigadza pasi mimba yomusikana, hazviitizvi.
Mandzwa kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri makaterera kustudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano re United Nations Security Council ratambira kusatengeserwa zvombo kwevakuru vechikwata cheShiite Houthi uye rikakomekedza kuti chikwata ichi chibude muguta guru reYemen reSana. Rinotiwo Security Council yavhota nhasi 14-0 pachisungo ichi, asi Russia haina kuvhota. Zvirango zvakagadzirwa neJordan pamwe nenyika dzechiArabu dziri muArab Gulf zvichaita kutiwo vakuru vechikwata ichi vasabvuminzwe kupinda munyika uye kubata mari nezvinhu zvemukuru wechikwata ichi Abdul Malik Al Houthi pamwe na Ahmed Ali Abdullah Saleh, mwanakomana wevaimbova mutungamiri weYemen uyo anotsigira chikwata cheHouthi.
Nhasi rakwana gore rimwe chete kubva pakapambwa vanasikana vemuNigeria nechikwata cheBoko Haram. Vanasikana vanodarika mazana maviri vakapambwa vari pachikoro chemumusha weChibok kumaodzanyemba kweNigeria. VOA nhasi yaita hurukuro yekurangarira kupambwa kwevana ava. Hurukuro idzi dzapindwa nenhengo dzeparamende muAmerica, amai Karen Bass vebato reDemocratic Party vachimirira California, pamwe naamai Frederica Wilson vanomirira Florida uye vari nhengo yeDemocratic Party zvakare.
MuNigeria vachangosarudzwa semutungamiri mutsva wenyika iyi vaMuhammadu Buhari vanoti havakwanisi kuvimbisa kuti hurumende ichakwanisa kuwana vasikana ava vanosvika mazana maviri negumi nevapfumbamwe. VaBuhari vatumira mashoko aya kuvatori venhau vachiti havazivi kana vasikana ava vachikwanisa kubviswa munhapwa mavari. VaBuhari vanozivikanwa nekushora zvikuru hurumende yevaimbotungamirira nyika iyi vaGoodluck Jonathan vachiti ivo hurumende yavo ichaita zvakasiyana nezvaiitwa nehurumende yainge iripo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Apo nyika iri kupemberera nemugovera kusvitsa kwayo makore makumi matatu nemashanu ekuzvitonga kuzere, vamwe vakaberekwa nyika yawana kuzvitonga vanoti havana nguva yekucherechedza zuva iri. Vamwe vanoti havaone chekupemberera nekuda kwematambudziko avakatarisana navo munyika. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Muzvare Esnat Ruzara vakazvarwa mugore ra1991, nyika yasvitsa gore rimwe chete yave nekuzvitonga. Sevamwe vanhu vakazvarwa panguva iyi, avo vanodeedzwa nezita rechirungu vachinzi maborn free, muzvare Ruzara anoti pavaikura kumusha kwavo kumaruwa ekushurugwi vanoyeuka kuchiitwa mhemberero dzezuva reindependence dzainakidza zvikuru ivo nevamwe vanhu vemunzvimbo yavo vachidya nekumwa vachicherechedza zuva iri. Muzvare Ruzara, avo vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu paflea market iri pamukoba 6 shopping center muguta reGweru, vanoti nekuda kwekuti vave kuzvishandira pachavo vega havachawani mukana wekucherechedza zuva reindependence sezvavaichimboita mumakore apfuura.
Zuva reindependence iri ndinorikoshesawo zvangu, asi ndinenge ndiri pabasa sekuti ndopanondiraramisawo nokuraramisa mhuri yangu, saka nguva zhinji ndinoiisa kubasa. Independence ndechikoshesawo chingorangarirawo, asi ndiri pabasa pangu.
Mumwe mudzimai, amai Judith Ndlovu, vakaberekwa mugore remasimba evanhu mwedzi miviri nyika ichangowana kuzvitonga. Samuzvare Ruzara, amai Ndlovu vanotengesawo paflea market yepamukoba 6. Amai Ndlovu vanoti veruzhinji pamwe nevakuru vakuru venyika vanofanirwa kushandisa zuva iri kuti vafunge pamusoro pezvingaitwe kuti nyika ibude mumatambudziko ayakatarisana nawo.
Tikada kutarisa maindastri akavhara, vana baba havasi kushanda, zvibasa zvavanoshandawo ndezvezvokungotiwo tingowanawo kungorarama, saka kuti vagonodzidzisa vana havasi kukwanisa kudzidzisa vana kubhadhira marenti kuti vatitengerewo chikafu kudidi, zviri kuramba zviri kushotera. Saka iwowo samaiwo nenchitiwo neniwowo ndikambotitengesewo chidikiwo nepasaidhiwo ndowanawo kuti neniwo ndimubetsedzewo tingowanawo kungorarama, asi zvinhu zvakatiomera nokuti kuti tidzidzise kana vana chaiko chaiko ka faindi kuti zvakatotiomera zvisingaiti.
Muzare vimbai chajika, demuwewe awa wakazwaru wa nyika ya wana kuzitonga. Muzare chajika, awa wakazwaru wa mgorera 1982, wano rugira kodzero dzemadzimai, uye vano oti, nekuda kwe kusamira shakanaka kwezo upumi munyika, asushamise kuti wano wakazwaru wa mrusununguko kunyanya wano kazi. Awacha wanenguwa ye kuchereche za zuwa iri, sezo wanenguwa rumishishire kwe za kuriritira murizavo.
Most of our generation vanonyanya kukunzi born free, they are now married, my family women. Nokuda kwekuti mukatarisa economy yedu mamirira yakaita, varume vavo ndo mabreadwin, asi vazhinji vachona havasisina mabasa nokuda kweekonomi yedu mamirira yakazoita nokufamba kwenguva. Zvinoreva kuti ivo madzimai aya ndivo vava mabreadwinner mudzimba dzavo. Independence vachiikoshesa kudaro, asi havasi kunyanya kuiona. Nokuda kwekuti ndivo vari kutengesa pamusika, ndivo vari kuita zvinana flea market, ndivo vari kuenda kunana South Africa, kunana Mozambique vachiita zvemabhero nokudini dini. Vakutoona independence semukana wokuti vakwanise kutengesa zvinhu zvavo, ende ndipo panoita masozo akawanda nokuti vanhu vanenge vari paholiday.
Chimwe zvachizvarwa cheZimbabwe vaBrian Dube vakazvarwa muna Chikumi 1980. Vadhuve Igweta uye ndivo mutauriri weboka revechidiki veMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Vadhuve vanotsinirawo kuti vechidiki havana chikonzero chekuti vapemberere pazuva iri, sezvo vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo mune zvematongerwo enyika.
Chekunyatsopemberera chaichaicho ndo chatisingachanyanyi kuona, nekuti udzvanyiriri wataitsanangurigwa nevabereki vedu kuti varungu vaita zvakati, vaita zvakati. Taitambura tishaiwa pokugara, tishaiwa mabasa, tichidzvanyirigwa. Isuwo vechidikiwo vakazvagwa vari maborn free, ndozvinhu zvatiri kuexperienza nhasi, ndozvinhu zvatiri kurarama mazviri. Asi udzvanyiri uhu hunozonyanya kugwadza, nekuti kwe uchitiwa nevabereki vedu vana vaivo vanhu vakatisunungura. Taitarisira kuti hazvifi zvakaitikazve, nokuti ivo vakatodzidza chidzidzo chekuti nyaya yeudzvanyiriri haina kunaka, nyaya rusununguko rwevanhu ndiko kwakakosha.
Mumwezve akaberekwa pfuti dzehondo dzanyaradzwa ndiva Didmas Dewa. Vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega, vaDewa avo vanodzidzisa zvidzidzo zvebudiriro, runyararo nekugadzirisa makakatanwa paZimbabwe Open University vanoti vanhu vanofanirwa kutenda kuti vechidiki vemuZimbabwe vari kuramba vakazvibata, zvisinei kuti vane kutsutsumwa kukuru pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo.
Kune dzimwe nyika dai vechidiki izvezvi vakabata pfuti vari mumigwagwa vachirwawo hondo yavo, nekuti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka. But muno muZimbabwe tinongovawana vachikwira nokudzika, vapedza kubva kumadhigirii nemadhigirii avo ivavo vopinda mumisika votanga kuzvitengesera voita mavhenda kuti vane raramo. Vazhinji vamwe vanokrosa kuenda kuna South Africa, vamwe kuenda kuna Botswana vachinotsvaga mibato yemaoko kuti vararame.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Miners Federation vachiona nezvekusimudzirwa kwevanoita mabasa ezvicherwa, vaDosman Mangisi, avo vanovewo mutsigiri webato reZANU PF, vanoti vechidiki havafanirwe kungopeta maoko vachichema kuti vanoshayiswa mikana yekuzvisimudzira ivo vasina zvavari kuita kuti vawane mikana iyi.
Zvinova sekuti ivo mayouth edu pachavo vari kuzviregerera, because vazhinji vachona vamagraduates vamwe vakaenda kudzidzira zvekurima, vamwe vakaenda kunodzidzira izvezvi zvekumaina. Saka kune mukana himaland reform, hatisati tambonzwa nonzi vakauya vachiti maybe kuda kana vakauya vanenge vachiti tipei famu iro isakaita zvetakaita zvehoticulture. Kana kunzwa kumaining chaiko vanoti hano isusu tazosangana, uyu ndi injiniya, ndimetallurgist, uyu ndisurveyor, geologist, tipei mamines ari disused, titange at a small scale. It is an initiative kuti inofanira kubva kumayouth.
Vakuru vanoti matakadya kare hanyaradze mwana. Ichi ichokwadi. Kusvikira matambudziko akatarisana nenyika agadziriswa, vanhu vave kuwana mabasa pamwe nemimwe mikana inoita kuti vakwanise kuzviriritira ivo nemhuri dzavo. Vakawanda vakazvarwa nyika yawana kuzvitonga vacharamba vasingaoni kukosha kwekuzvitonga uku, sezvo kusina zvakunoreva muupenyu hwavo kana vasina mabasa nerunyararo munyika. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvinoreva kuzvitonga kuzere kune vechidiki uye shuviro yavo. Teererai muchirongwa chevechidiki cheThe Connection.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1 202 465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Munau dzedu dzemitambo, kune avo vanofarira mitambo yenhabvu yekuEurope. Nasi zvikwata zvina zviri kukweshana makwaterfinals eChampions League. Atletico Madrid iri kutamba neReal Madrid, ukuo Juventus iri kutamba neMonaco manheru anhasi.
Mangwana manheru, FC Porto iri kutashurana neBayern Munich, ukuo Paris Saint-Germain iri kutamba neBarcelona.
Yashika nguva yatinoverenga sambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira uye mashoko amunoisa paFacebook page yedu. Yekutanga yabva kuna Fungai Gata Daniel Manesa anyora paFacebook achiti iye, vashamarari vose veStudio 7, tinokutendai nebasa renyu, rambai makadaro. Chokwadi chenyu chinopodza moyo yedu. Chokwadi isu vatema pachedu tiri kudzvinyirirana munyika medu. Rugare toruwana kuvavakidzani kuMozambique, South Africa nedzimwe nyika. Independence rava zita chete. Topembereriko vanhu vachitambura kudai munyika. Ndini wenyu mutereri mukuru kuMount Selinda kuChipinge.
Mumwe anyora anonzi Agnew Chitio anyorawo paFacebook achiti, amai Irene Zindi vataura zvakanaka kuti varwi vehondo vazhinji vane zvirwere zvepfungwa. Izvi zvakanyanya pane mutungamiri wenyika. Maituro ake anotoratidza kuti nyika iri kutungamirwa nemurwere wepfungwa. Munyori ari kutaura nezvenyaya nezuro apo amai Zindi vaitaura nezvedambudziko rechirwere chepfungwa chepost-traumatic stress disorder chinonzi chiri kuvhiringa vaimbove varwiri vehondo yerusununguko.
Modius Mutepe Dewa anoti, rambai makadaro vashamarari veStudio 7 nekuti jekesera zvinoitika munyika, uye ndinofadzwa nepeji yenyu yeFacebook nekudownloada maaudio zvekuti kunyange ndikashaya nguva yekuteerera redio hapana dambudziko, ndiri kuno kuSouth Africa.
Mumwe anoti, hi guys, kuno tave kuvengwa kuJohni, totizirepi vakomana uku baba Mugabe vari kuomesa musoro. Dini PZ pabenzi, hai, ndiri kuno kuJohni nekuda kwenhamo.
Mumwe anotiwo, mukoma Blessing, tinofara chaizvo kunzwa Studio 7, asi taikumbirawo kuti mutitaurirewo zvinoitikawo muMozambique medu, ngekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, munyori haana kuisa zita rake.
Mumwe anoti, makadii mukoma Jonga nevamwe venyu, ndingafara mukaverenga SMS yangu, ndikwazisirei vagari vose vemuraini Machibharo, Under Chief Mukanganwe kuBikita, ndini Nyasha Matanga kuBikita.
Mumwe anotiwo, makadii mese vashamarari venefenyuro inopa nhau dzechokwadi, ndoda kukwazisa hama dzangu dzese dzekwaMunyoro, Matavire, vose vari mativi mana. Ndopedzisira nevana vangu Nigel naTawana Nyasha Munyoro namama vavo vandiinavo pano. Ndini Love Mo Munyoro, ndiri paNyamahara School, nembudziya Tsikidzi Village, Gokwe North.
Aiva vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje. Vadikani, tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotirambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7.
Kwazisanai hama neshamwari paStudio 7. Email yedu studio7@voanews.com. Matext messages kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu, munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu VOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Dare redzimhosva rinoti paramende yakaita basa rayo nemazvo payakadzinga nhengo dzeMDC Renewal Team 21.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muDurban zvinoti nyaya yemhirizhonga iri kuramba ichienderera mberi munyika yeSouth Africa.
Vakaberekwa nyika yaiwana kuzvitonga vanoti hapana chekupemberera kuzvitonga kana vasina mabasa, pamwe nekusachengetedzwa kwekodzero dzavo. Tabva tashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande na Jonga.